misangano yeDavos unganidza vatungamiri venyika dzakasiyana siyana uyewo zvakare vatungamiri vemabhizimusi pasi rino rese nevamwewo zvakare vane mari kunge vachiinvesta munyika dzakasiyana siyana vanenge vachizeya nyaya dzakasiyana siyana dziri kuafekta global economy dzinosanganisira nyaya dzecrisis iriko kuukraine russia nyayawo dzakaita sekukwira kwakuchiita zvinhu pasi rino rese maglobal inflationary pressures saka kunopa nyika dzese infect kana kuti vangu vachishambadza in opportunities investment yekuita zvemabhizimusi munyika idzodzo saka zvinokosha kunyika dzakaita sana Zimbabwe dzichiri kusimukira uye dzinoda investment or direct investment even macapital inflows kuti vangu vachienda ikoko nekushareo maexperience nedzimwe nyika in terms of kudeala kana kuaddressa some of my challenges ari kufacea the global economy
ndezvipi zvinofanira kugadziriswa nezimbabwe kuti iwanewo ichiwana vangauye vachizodyara mari dzavo imo muzimbabwe kubva kumusangano uyu
senyika tinofanira kunge tichigadzirisa doing business environment yedu neuleven makakoka mainvestors as long as environment on the ground is still conducive hawakwanisi ngovachuya saka mainvestors ese anongachida kuisa mainvestments avo muenvironment iri stable politically economically uyewo investment inoita kuti vakwanisa ngovachimaximiza maretern on investment saka challenge iripo senyika ndekuti tirambe tichiimprova doing business environment tidile nyaya instability hai inflation inflation yedu iri pamusoro zvakanyanya saka zvinodiscourage investment izvozvo hakuna investor anoda kuisa mari muenvironment ine inflation iri pamusoro zvakanyanya seyatiinayo saka ndomamwe machallenge aripo atinofanira kunge tichikurumidza kuti tiadresse.